Pagkatapos ng Maria Chamba, kumasyon ni Jim Rich, who is chairman of the Foreign Relations Committee. Hindi ka mo nora ng wedita siya kuwa. Kuti tinoda kuya ikoko na speaker ni parliament, o advocate Jacob Denda. Kuti tizo kuza jiri kuitika mu Zimbabwe, isuse parliament. Kwete kutera jiri kuba ku social media, kana kune wangwe wane. Vasinei oru vasina ruzivo wakanyanya. Nekugadzwa kwemitemo yati kuita. Mwedzi mitatu kuti yapfuura, ndakasangana nenhume dzaibva kuState Department kuti ndizondiona. Ndikadzudza kuti endai munotaura kuna Senator Jim Rich kuti tida kumuona, titaure semaparlamentarian tese, tinzwisisane, kwete kuteerera zvemakuwa kana manyepo, kwete. Saka havasati vatipindura kusvika nazvino. Inyaya ndinokuudzira kuti inyaya yavari kuita iye zvino yavari kumboita yekuda kubvisa purezidendi wavo iri kuwanesa. Asi tinopindura kana zvapera izvi, iyi vachatideza. Toenda takatungamirirwa naspika veparliament, advocate Jacob Mutenda, kuitira kuti tinoonawo amainesi Pelosi avanwa spika wecongress, kuti tinyatonzwisisana kuti tavapapi panyaya dzedu dzekuti tigadzirise mitemo yanga ichishungurudza vana veZimbabwe kuti zvifambe zvakanaka.
Misangano yakadai yakapedzisira kuitwa rini?
Hatisati kwapera 20 makore apera, makumi maviri emakore, parliament, maMPs eAmerica nemaMPs eZimbabwe asina kumbosangana. Asi vanosarudza vanhu vavanoda, ende vavanoda kusangana navo vanenge vari veopposition neMPs. Asi havati kusangana nemaMPs eZambia. Ava masherete vana kunja vaiuya kuno kuZimbabwe. Asi vakanga vachinda kusangana nemaMPs eparliament, vachida kusangana nevanhu vavanoda civil society nevamwe vanenge vari opposed ku government. Isu takati ngatisangane tega tega, titaurirane, tikuudzei zviri kuitika munyika.